ndirikutarisira pazuva ranhasi kuti izuva guru zuva recommemoration zuva rinoremekedza vakaremara zuva ratinoongorora zvakanyanyosimba zvakaitika gore rakafunga musi wa3 December rinovewo zuva iri tinoricherechedza makore nemakore ino musi wa3 December saizuva ranhasi saka zuva iri tinenge takatarisira kuti tione kuti pane development yakaitika here kubva 3 December 2016 kusvika 3 December yegore rino 2017 ndaati matambudziko atakasangana nawo matambudziko acho takasovha sei ndeti zvipi zvatakakwanisa kuachivha sevanhu vakaremara vari nezimbabwe
saka mune zvamaonawo here zvakashanduka kubva pamacherechedza zuva iri gore rapera kusvika nhasi
zvandaona zvakashanduka kubva kucherechedza kwatakaita gore rapera kusvika ina handiraumbozviona i zvinhu zvanga zvichitonyanya kuoma asi kuti chinhu chimwe chete chatangofarirawo ndechekuti vakwanisawo kuapoenda munhu akaremara kuministry of social affairs zvinove zvinhu zvatinokudza kuti vaongororawo kuti vakaremara variko saka zvinhu zvinotikosherawo chaizvo kukosherwa kwake munhu iyeye kunokosherawo nesu tinoona kuti ndokusimudzirwa kwacho asi kuti ndione chakachinja mukati megore rakapera neiya zvinhu zvacho zvaitawo mazuva nezuva
mune zvamuri kuita here kucherechedza zuva iri muzimbabwe nhasi
zvakawanda zviri kuitika kucherechedza zuva asi nokudako kuti zuva iri rave musi wesvondo saka vazhinji zuva iri zvainge zvida kuti ticherechedza pari pakati pezvipi ndanga ndiito hangu munyika muno mezimbabwe dandakambobuda kunze pane zvuti iri kucherechedzwa hurumende iri kucherechedza zuva iri ndofunga zvipi yatakatarisana naye kana kuti yakabata pazuva ranhasi ndisizwa zvakuti musi wei asi urongwa hwacho hwakatanga isiriri isuwo tiyaku tiri kutarisira kuti pache zvedu tichaona kuti tingaite sei paiyo svondo rino ratiotanga asi isusu zuva iri rinotikoshera tinoda kuricherechedza tiri kumaruwa pamwe chete nevekumaruwa nekuti mudhorobha kazhinji nguva zhinji hurumende inocherechedza marijin kazhinji vachicherechedza zuva iri asi taenda isusu tiri kumaruwa vanhu vekumaruwa vanotikoshera nemastakeholders vanotikoshera madzimambo masabhuku macancellors nevamwe vakadaro maheadmaster ezvikoro nei tichiedza kuchiita pfungwa dzavo kana vakatarisa vanhu vakaremara.